Tsamba yokuva Hebhuru. Chitsauko chokutanga. Mashoko okuvamba. Kare Mwari wakataura namadzibaba kazhinji uye nemitoo mizhinji muvaprofita. Zvino pakupedzesera kwamazuva ano, wakataura kwatiri mumwanakomana wake waakagadza kuti ave mugari wenhaka yezvinhu zvose waakaitawo nyika naye. Iye ndicho chadzera chokubwinya kwake. Nomufananidzo wezvaari iye Mwari, ndiye anochengetawo zvinhu zvose nezwi resimba rake, kuzoti apedza basa rokunatsa zvitadzo, wakandogara kurudyi rwoumambo kudenga. Akakunda vatumwa nokunaka, sezvakaita zita rake raakagara nhaka, pakuti rakanyanya kunaka kukunda ravo. Mwanakomana mukuru kukunda vatumwa. Nokuti ndoupi wavatumwa waakambotaurira achiti, ndiwe mwanakomana wangu, ndakubereka nhasi, uyezve ndichava baba vake, iye achava mwanakomana wangu. Uye paanouyisazve dangwe rake panyika anoti, vatumwa vose vamwari ngavamunamate. Napamusoro pavatumwa anoti, iye anoita vatumwa vake kuti vave mhepo, navaranda vake anovaita kuti vave murazvo wemoto. Asi pamusoro pemwanakomana anoti, chigaro chenyu choushe imi Mwari chiripo kusvikira kusingaperi peri, uye tsvimbo yokururama ndiyo tsvimbo youshe hwenyu. Makada kururama mukavenga kusarurama. Saka Mwari iye Mwari wenyu wakakuzodzai namafuta orufaro kukunda zvakaitirwa shamwari dzenyu. Uye imi Ishe makateya nheyo dzenyika pakutanga, nedenga ndiro basa ramaoko enyu. Izvozvi zvichapera, asi imi mucharamba muripo, zvose zvichasakara sehanzu. Muchazvipeta sejira zvikashandurwa sehanzu, asi imi munongoramba makadaro makore enyu haangagumi. Ko iye wakambotaura kuna ani wavatumwa achiti, gara kurudyi rwangu kudzamarara vavengi vako, ndavaita chitsiko chetsoka dzako. Ko vose haizi mweya inoshanda yakatumwa kuti ishande nokuda kwavaya vanozogara nhaka yoruponeso here? VaHebhuru chitsauko chechipiri. Njodzi yokusateerera. Saka tinofanira kunyanyoteerera zviya zvatakanzwa kuti tirege kukukurwa, nokuti kana shoko rakanga rataurwa navatumwa rakanga rakasimba, uye kana kudarika nokusateerera kwose kwakapiwa mubayiro wakarurama, ko isu tingatize seiko kana tichishayiwa hanya noruponeso rwakakura rukadai, irwo rwuya rwakaparidzwa naShe pakutanga, rukasimbiswa kwatiri navaya vakarunzwa, iye Mwari achipupurirana navo nezviratidzo nezvishamiso namabasa amasimba mazhinji nezvipo zvomweya mutsvene sokuda kwake. Kristu wakaitwa munhu kuti asunungure vanhu pazvitadzo zvavo. Nokuti nyika inozouya yatinoreva haana kuiisa pasi povatumwa kwete, asi mumwe wakapupura kwazvo pane imwe nzvimbo achiti, ko munhu chinyiko zvamunomufunga? Kana mwanakomana womunhu chinyiko zvamunomushanyira? Makamuita muduku kuvatumwa kwenguva pfupi, mukamudzika chiremba chokubwinya nochokukudzwa. Makaisa zvinhu zvose pasi petsoka dzake, nokuti pakuisa zvinhu zvose pasi pake. Asi tinomuona iye Jesu wakaitwa muduku kuvatumwa kwenguva pfupi, akadzikwa chiremba chokubwinya nochokukudzwa nokuda kwakutambudzika kworufu, kuti nenyasha dzaMwari anzwe rufu nokuda kwevanhu vose. Nokuti zvakamufanira kuti iye wakaitirwa zvinhu zvose uye wakaita zvinhu zvose pakuisa kwake vanakomana vazhinji mukubwinya, akwanise mutungamiriri woruponeso rwavo nenzira yokutambudzika. Nokuti uya anoita vanhu kuti vave vatsvene, naivo vanoitwa vatsvene, vose vakabva kuno mumwe chete, nemhosva iyi haana nyadzi kuvaidza hama. Zvaanoti, ndichaparidzira hama dzangu zita renyu, ndichakuimbirai mukati mechechi. Pamwezve anoti, ndichavimba naye. Nepamwezve panoti, onai ndini navana vandakapiwa naMwari. naizvozvo vana zvavakagoverwa ropa nenyama naiyewo wakagovana navo pana izvozvi kuti nokufa kwaakaita aparadze uya ane simba rorufu iye dhiabhori agosunungura vaya vaiva varanda paupenyu hwavo hwose nokuda kwokutya rufu nokuti zviro kwazvo havazi vatumwa vaanogamuchira kwete asi anogamuchira vana vaabhrahamu naizvozvo wakafanira kuti aenzaniswe nehama dzake pazvinhu zvose kuti ave muprista mukuru ane tsitsi nowakatendeka pazvinhu zvamwari agodzikinura zvitadzo zvavanhu nokuti iye pachake zvaakatambudzika pakuedzwa anogona kubatsira vaya vanoedzwa. VaHebheru chitsauko chechitatu. Kristo mukuru kukunda Mozisi. Naizvozvo hama tsvene vagovani pakudanwa kunobva kudenga. Fungai zvakanaka, mupostori nomupristi mukuru wokupupura kwedu iye Jesu. Wakanga akatendeka kuno uya wakamugadza sezvakanga zvakaita Mozisi wo muimba yake yose. Nokuti uyu wakanzi anofanira kukudzwa kukunda Mozisi, muvaki weimba sezva anokudzwa kukunda imba. Nokuti imba imwe neimwe inovakwa nomunhu, asi uya wakavaka zvinhu zvose ndiMwari. Zvino Mozisi wakanga akatendeka hake muimba yake yose somuranda kuti ave chapupu chezvinhu zvinozotaurwa. Asi Kristo wakagadzwa ari mwanakomana pamusoro peimba yake. Zvino isi turi imba yake kana tichibatisisa kwazvo kusvika pakuguma kushinga kwedu pamwe chete nokuzvirumbidza kwatinoita patariro. Naizvozvo Mweya Mutsvene anotaura kudai achiti, nhasi kana muchinzwa izwi rake musazoomesa mwoyo yenyu sezvavakaita panguva iya yavakatsamwisa Mwari napazuva riya rokuedzwa murenje, zviya zvandakaedzwa namadzibaba enyu vachindinetsa vakaona mabasa angu makore ana makumi mana. Naizvozvo ndakatsamwira rudzi urwu ndikati, vanogara vachirasika pamwoyo pavo, nzira dzangu havana kudziziva. Ndikabva ndapika ndakatsamwa ndichiti, havangapindi muzororo rangu. Kutsungirira kusvika pakuguma, hama dzangu chenjerai kuti mukati momumwe wenyu murege kuva nemwoyo wakashata usingatendi muchiparadzana naMwari muupenyu, asi dzoranai kwazvo zuva rimwe nerimwe kana kuchanzi nhasi, kuti kurege kuva nomumwe wenyu anoomeswa nokunyengera kwezvitadzo. Nokuti Kristu wava wedu tose kana tichibatisisa mavambo echivimbiso chedu kusvikira pakuguma kuchinzi, nhasi kana muchinzwa izwi rake musaomesa mwoyo yenyu sezvavakaita panguva iya yavakatsamwisa Mwari. Nokuti ndava nani vakanzwa izwi rake vakamutsamwisa? Havazi vaya vose vakabva Ijipiti naMozisi here? Ko, wakatsamwira vanaaniko makore ana makumi mana? Havaziwo vaya vakatadza zvitunha zvavo zvikavira murenje here? Wakapika pamusoro pavanaani kuti havangapindi muzororo rake? Havaziwo vaya vasina kuteerera here? Zvino tinoona kuti vakanga vasingagone kupinda nekusatenda kwavo. VaHebheru chitsauko chechina. Naizvozvo chipikirwa chokupinda muzororo rake zvachichipo ngatityike kuti mumwe wedu angaonekwe kuti haangandosvikoko. Nokuti nesuo takaparidzirwa vhangeri sezvavakaitwa ivo, asi shoko ravakanzwa harina kuvabatsira kwete nokuti rakanga risina kusanganiswa nokutenda pana ivavo vakarinzwa. Nokuti isu takatenda tinopinda muzororo iri sezvaakareva achiti, naizvozvo ndakapika muhasha dzangu ndichiti havangambopindi muzororo rangu. Kunyangwe mabasa ake akanga akwaniswa kubva pamavambo enyika. Nokuti pane imwe nzvimbo wakataura pamusoro pezuva rechinomwe achiti, Mwari wakazorora nezuva rechinomwe pamabasa ake ose. Napanozve wakati, havangambopindi muzororo rangu. Naizvozvo shoko zvarichipo kuti vamwe vachapinda pariri uye kuti vaya vakaparidzirwa vhangeri kare havana kupinda nokusateerera kwavo, anotara zverimwe zuva rinonzi nhasi achizvireva nemuromo waDhavhidhi kwatopera nguva yakakura ikadai somutauriro waakaita pakutanga achiti, nasi kana muchinzwa izwi rake. Musaomesa mwoyo yenyu. Nekuti dai Joshua akanga ava pazororo, haazati aizoreva rimwe zuva pashure. Saka kuchine zororo resabata ravanhu vaMwari. Nokuti munhu anenge apinda muzororo rake wazorora iye pachake pamabasa ake sezvinoita Mwari pane ake. Naizvozvo ngatishingaire kuti tipinde muzororo iroro kuti parege kuva nemunhu anozowa achitevera nzira iyoyo yekusateerera. Nokuti shoko raMwari ibenyu rine simba uye rinopinza kukunda bakatwa ripi neripi rinocheka kwose richibaya kusvika panoparadzana upenyu nomweya. Namafundo amafupa nomongo richitonga zvinofunga nezvinoda mwoyo uye hakuna chisikwa chisingaonekwi naye, asi zvinhu zvose zvakafukurwa nokuiswa pachena pameso aiye watinofanira kuzvidavirira kwaari. Kristu mukuru kukunda vapristi vakuru vakare. Naizvozvo zvatino mupristi mukuru kwazvo wakapinda napakati pedenga iye Jesu mwanakomana waMwari, ngatibatisise kupupura kwedu. Nekuti hatizati tino mupristi asingagoni kuti nzwira tsitsi pautera hwedu, asi tine wakaedzwa pazvinhu zvose sesu asina chaakatadza. Naizvozvo ngatiswedere tichishinga kuchigaro choushe chenyasha kuti tinzwirwe tsitsi tigowana nyasha dzokubatsirwa panguva yakafanira. VaHebheru chitsauko chechishanu. Nokuti mupristi mukuru mumwe nomumwe watakapiwa achibva muvanhu anogadzwa nokuda kwavanhu pazvinhu zvaMwari kuti avigire Mwari zvipo nezvibayiro pamusoro pezvitadzo. Iye anogona kunzwira vaya tsitsi vasina ruzivo nevakatsauka, nokuti naiyewo pachake wakakomberedzwa noutera. Nemhosva iyoyi anofanira kuvigira Mwari zvibayiro pamusoro pezvitadzo zvake iye sezvaanoita pamusoro pezvavanhu. Zvino hakuna munhu angazvitorere basa iri rakakudzikara kwete, asi kana achidanwa naMwari sezvakaitwawo Aroni. Saizvozvowo Kristu haana kuzvikudza achiti aitwe mupristi mukuru, asi wakakudzwa nouya wakati kwaari, "Ndiwe mwanakomana wangu, ndakubereka nhasi." Ndizvo zvaanorevawo pane imwe nzvimbo achiti, "Iwe uri mupristi kusvikira kusingaperi, wegovero raMerekizedheki." Iye pamazuva aya achiri munyama yake wakaisa minamato nemikumbiro kuno uya wakanga achigona kumurwira murufu, achichema nokuchema kukuru nemisodzi akadzwikwa nokuda kwokutya Mwari kwaakaita. Kunyangwe aiva mwanakomana wakadzidza kuteerera sezvaakatambudzika. Zvino kuzoti akwaniswa wakazova muvambi woruponeso rusingaperi kuna vose vanomuteerera. Akanzi naMwari mupristi mukuru wegovero raMerekizedheki. Vatendi vanofanira kubudirira pakutenda. Tina mashoko mazhinji atingataure pamusoro pake anorema kududzira zvamava vanhu vasichagoni kunzwisisa kwazvo. Nokuti kunyange maifanira kutova vadzidzisi, kana tichitarira nguva zvotodikanwazve kuti muve nomunhu anokudzidzisai zvamavambo okutanga amashoko aMwari, munofanira kupiwazve mukaka, asi zvokudya zvikukutu bodo. Nokuti mumwe nomumwe anodya mukaka haana chaanoziva pane zveshoko rokururama, nokuti anongova mucheche zvake. Asi zvokudya zvikukutu ndezvavakuru vanokunzwisisa kwakadzidziswa nenzira yokurovedzera kuti vagonatsonzwisisa chakanaka nechakaipa. VaHebheru chitsauko chechitanhatu. Naizvozvo ngatisiye zveshoko rokutanga raKristu tipfuurire mberi kuno zvokukwaniswa, tisingaisezve nheyo dzekupinduka pamabasa akafa nodzokutenda kuna Mwari, nedzedzidziso yokubhabhatidza, nedzokuisa vanhu maoko, nodzokumuka kwavakafa, nodzokutongwa kusingaperi. Ndizvo zvatichaita kana Mwari achititendera. Nokuti kana varivo vaya vakambovhenekerwa vakaravira chipo chokudenga, vakava vagovani vomweya mutsvene, vakaravira shoko rakanaka raMwari namasimba enyika inouya, kana ivava vakazotsauka, hazvibviri kwavandudzazve kuti vapinduke kwete. Nekuti ivo pachavo vanoturikazve mwanakomana wamwari pamuchinjikwa vachimunyadzisa pachena nekuti nyika inenge yanwa mvura inonaya kazhinji pamusoro payo ikabereka miriwo yakafanira vaya vainorimirwa nyika iyoyo inokomborerwa namwari asi kana ichibereka minzwa nerukato inoraswa ichibva yava pedyo nokutukwa kuguma kwayo ndiko kupiswa asi vadikanwa kunyangwe tichitaura kudai tinoziva kwazvo kuti pamuri imi pane zvinhu zvakanaka zvoruponeso zvinokunda zvizvi nokuti mwari haazati ari asakarurama angakanganwe basa renyu rorudo rwamakatiratidza nokuda kwezita rake pakushandira vatsvene kwamakaita nokwamunoita iye zvino zvino tinoda kuti mumwe nomumwe wenyu arambe aino kushingaira ikoku kuti mugova netariro yakakwana kusvikira pakuguma kuti murege kuva nousimbe asi muve vanhu vanotevera vaya vanogare nhaka yezvipikirwa nenzira yokutenda neyokutsungirira zvipikirwa zvamwari zvinotipa tariro nokuti mwari pakupikira Abrahamu kwaakaita wakapika naiye pachake nokuti wakanga asina mukuru kwaari waangapike naye akati zviro kwazvo ndichakukomborera kwazvo nokukuwanza zvikuru zvino nenzira iyi wakawana chipikirwa atsungirira nokuti vanhu vanopika nomukuru kwavari uye mhiko yokusimbisa ndiyo inovapedzera gakava rose saka mwari wakati achida zvikuru kuratidza vagari venhaka yechipikirwa kuti kufunga kwake hakushanduki wakaita zvokupinda pakati nemhiko kuti nezvinhu zviviri zvisingashanduke zvisingabviri kuti mwari areve nhema pazviri tive nekurudziro yakasimba iyesu takatizira kwaari yokuti tibate tariro yakaiswa mberi kwedu ndiyo yatinayo yakaita sehaka yomwoyo isingazungunuswi yakasimba inondopinda paya paseri pechidzitiro chetembere paya pakapinda mutungamiriri Jesu nokuda kwedu aitwa mupristi mukuru kusvikira kusingaperi wegovero raMerkizedheki. VaHebheru chitsauko chechinomwe. Kristo mupristi mukuru wegovero raMerkizedheki. Nokuti Merkizedheki uyu mambo weSeremi mupristi waMwari wokumusorosoro wakasangana naAbrahama zviya zvaakadzoka kundouraya madzimambo akabva amukomborera Abrahama akamupawo chegumi chezvinhu zvose zvino iye pakutanga wainge ari mambo wokururama kana zita richishandurwa uyezve waiva mambo weSeremi ndiko kuti mambo werugare wakanga asina baba asina mai asina pakarongwa mazita amaziteteguru uye asina kuvamba kwamazuva kana kuguma kwoupenyu kwete asi zvaakanga akaitwa somwanakomana wamwari anoramba achingova mupristi nguva dzose zvinochifungai kukura kwakaita munhu uyu wakapiwa chegumu nateteguru Abrahama chezvakaisvonaka zvakanga zvapambwa zvinovaya vanova ndivo vanakomana varevhi vanopiwa basa roupristi vachirayirwa nomurayiro kuti vatore kuvanhu chegumi chezvinhu kubvira kuhama dzavo kunyangwe vakabva muchiuno chaAbrahama asi uya asingaverengerwe kuti ane rudzi navo wakapiwa chegumi naAbrahama akakomborera uya wakange ane zvipikirwa zvino hatingarambi kuti muduku ndiye anokomborerwa nomukuru uye pano apa vanhu vanofa vanopiwa zvegumi asi paya apo munhu anopiwa anopupurirwa kuchinzi mupenyu zvino tingati naiye Revhi anopiwa zvegumi wakabvisa zvegumi muna Abrahama nokuti wakanga achiri muchiuno chababa vake pakusangana kwakaita Merkizedheki naye naizvozvo dai zvakakwana zvaivapo nenzira youpristi waRevhi vanhu zvavakapiwa murayiro nokuda kwawo ko mupristi waigofanira kuzomukazve neiko wegovero raMerkizedheki asinganzi wegovero raAroni nokuti kana upristi uchishandurwa nemurayiro unofanira kuti ushandirwewo nokuti munhu uyu anoreverwa zvinhu izvi wakanga ari werumwe rudzi rwakanga rusina munhu wakambobata basa repaaritari nekuti zvinotova pachena kuti Ishe wedu wakabva kuna Judha. Zvino kana ruri rudzi urwo, Mozisi haana chaakareva pamusoro pavapristi. Izvi zvakatonyanya kuva pachena kwazvo. Kana kuchizomuka mumwe mupristi wakafanana naMerkizedheki. Asina kuitwa mupristi nemurayiro womutemo wenyama kwete, asi nesimba roupenyu usingagoni kupera, nekuti iye anopupurirwa achinzi, iwe uri mupristi kusvikira kusingaperi, wogovero raMerkizedheki. Nokuti mutemo wokutanga unogumiswa nokuda kwoutera hwawo, uye nokuti hauna maturo, nokuti murayiro hauna chawakakwanisa kwete. Asi kwakazoiswa tariro yakapinda kunaka yatinoswedera nayo kuna Mwari, uyezve haana kuitwa mupristi pasina mhiko kwete. Nokuti ivo vakaitwa vapristi pasina mhiko, asi iye wakaitwa mupristi nokupika kwouya wakati kwaari, Ishe wakapika haangazvidyi mwoyozve achiti, iwe uri mupristi kusvikira kusingaperi. Saizvozvowo Jesu wakaitwa rubatso rwechitenderano chakapinda kunaka. Zvino ivo vaiva vapristi vazhinji nekuti vakadziviswa nerufu kuramba varipo. Asi iye zvaanogara kusvikira kusingaperi ano upristi husingapfuudzwi kuno mumwe. Naizvozvo ane simbawo rokuponesa kwazvo kwazvo vayo vanoswedera kuna Mwari naye, nekuti anorarama nguva dzose kuti avareverere. Nekuti mupristi mukuru wakadai ndiye wataifanira kuva naye, mutsvene, asina chakaipa naasina kusvibiswa. Wakarauka pavatadzi akaiswa pakakwirira kukunda denga, asingafaniri kugara achibayira zvibayiro zuva nezuva sezvinoita vapristi vakuru vaya. Vaitanga kubayira zvitadzo zvavo vachizobva vobayira zvavanhu kwete, nokuti izvozvi wakangozviita kamwe chete zvikapera. Zviya zvaakazviita chibayiro iye pachake. Nokuti murayiro unogadza vanhu vanoutera kuti vave vapristi vakuru, asi shoko rokupika rakatevera murayiro rinogadza mwanakomana wakakwaniswa kusvikira kusingaperi.
KuvaHebheru chitsauko chechisere. Upristi hwaJesu hunokunda hwaJudha. Zvino shoko guru pane zvatinotaura nderiri rokuti tine mupristi mukuru wakadai wakandogara kurugirwe chigaro choushe choumambo kudenga, anova ndiye mushandiri wezvinhu zvitsvene nowe tabinakeri chaiyo yakamiswa naShe isina kumiswa nomunhu. Nekuti mupristi mukuru mumwe nomumwe wakagadzwa kuti awigire Mwari zvipo zvezvibayiro, naizvozvo iye waifanirawo kuwa nechaangabayire. Zvino dai aiwa pano pasi angadai asina kuva mupristi kwete. Nokuti pana waya vanovigira Mwari zvipo sezvinorewa murayiro, ivava vanoshandira mufananidzo nomuviri wezviri kudenga, sokurayirwa kwakaitwa Mozisi. Ziya oda kumisa tabinakeri, nokuti Mwari wakati, tarira uite zvose uchitevedzera mufananidzo wawakaratidzwa mugomo. Asi zvino Kristu akapiwa basa rakanyanya kunaka, sezvaari murevereri wechitenderano chinopinda kunaka, chakamiswa pazvipikirwa zvinopinda kunaka. Nokuti dai chiya chokutanga chakanga chisina chakaipa, chechipiri chingadai chisina kutsvakirwa nzvimbo. Nekuti anovapa mhosva achiti, onai Ishe anoti, kunouya mazuva andinozoita chitenderano chitsva neimba yaIsraeri uye neimba yaJudha, chisina kuita sechitenderano chandakaita namadzibaba avo pazuva randakabata ruoko rwavo kuti ndivabudise munyika yeIjipiti. Nokuti havana kurambira muchitenderano changu, neni ndikasazova nehanya navo, ndizvo zvinotaura Ishe. Nokuti chitenderano ndechichi chandichaita neimba yaIsraeri kana mazuva iwayo apera, ndizvo zvinotaura Ishe. Ndichaisa murayiro yangu mumupfungwa dzavo uye ndichainyora pamwoyo yavo. Ndichava Mwari wavo, ivo vachava vanhu vangu. Mumwe nemumwe haangazodzidzisiwo kwake, kana mumwe nemumwe kuti adzidzisa hama yake achiti, ziva Ishe kwete. Nokuti vose vashandiziva kubva kumuduku kusvikira kumukuru wavo, nekuti ndichava netsitsi nezvisakarurama zvavo nezvitadzo zvavo handichazozvirangaririze. Paanoti chitenderano chitsva, chokutanga anoti chava chitsaru. Zvino chinhu chinenge chava chitsaru chichipera simba chotoda kurohwa zvacho. VaHebheru chitsauko chechipfumbamwe. Tabinakeri yokutanga ifananidzo yetsva. Zvino chitenderano chokutanga chakanga chiine mirayiro yokushandira Mwari nayo, pamwe chete neimba tsvene yapano pasi. Nokuti kwakagadzirirwa tabinakoro iya yokutanga yakanga ine chigadziko chemwenje mukati mayo netafura nezvingwa zvokuratidza, ndipo paya panonzi patsvene. Zvino seri kwechiratidzo chechipiri pakanga paine tabinakoro yainzi tsvene tsvene. Ipapa paiwa nearitari yendarama yokupisira zvinonhuhwira uye areka yechitenderano yakanga yakanamwa nhiwi dzose nendarama. Imo makanga mune hari yendarama yakanga ine mana, uyezve tsvimbo yeAaron iye yakanga yabukira namagwendefa aya echitenderano. Pamusoro payo painge pane makerubhi okubwinya akanga akadzikatidza chifunhiro chetsitsi. Hatigoni kuzvirondodzera izvi tichiita chimwe nechimwe, iye zvino kwete. Zvino kuzoti zvinhu izvi zvagadzirwa kudai, vapristi vaisipinda mutabhinakeri yekutanga nguva dzose vachindobata mabasa ekushandira Mwari. Asi mune yechipiri mupristi mukuru vaisipinda ari yeoga kamwe chete pagore, asingapinde asina ropa raaizvibayira iye pachake nezvitadzo zvekusaziva zvavanhu. Mweya mutsvene unodudzira nezvizvi kuti nzira inoenda kunzvimbo tsvene yakanga isati yaratidzwa tabhinakeri yokutanga ichimire. Uyu wakanga uri mufananidzo wenguva ino. Nenzira iyi Mwari anovigirwa zvipo nezvibayiro zvisingagoni kukwanisa munhu pahana yake. Iye uya anoshandira Mwari, nokuti yaingova mirayiro yenyama yezvokudya nezvinonwiwa nokugeza kuzhinji yakatemerwa vanhu awa kusvikira panguva yokuwandudzwa, kunatsa kunoita ropa raKristu. Zvino kuzoti Kristu asvika ari mupristi wezvinhu zvakanaka zvakanga zviri kuuya, akapinda nepatabinakeri yakanyanya kukura nokukwana isina kuitwa namaoko, ndiko kuti isati iri yekusikwa kuno. Haana kupinda munzvimbo tsvene neropa rembudzi kana nemhuru kwete, asi neropa rake chairo. Kamwe chete zvikapera, ikatiwanira rutsikiniro rusingaperi. Nekuti kana ropa rembudzi nerenzombe namadota etsiru zvichisaswa pamusoro pawayo akasvibiswa, zvichiwaita watsvene kuti wanatswe panyama, ndoda ropa raKristu wakazviita chibayiro kuna Mwari nomweya usingaperi chisina chakaipa, kuti ringanatse hana dzedu pamabasa akafa kuti tishandire Mwari mupenyu. Zvino nemhosva iyoyi, iye wava murevereri wechitenderano chitsva, kuti rufu zvarwakavapo kuzodzikinura waya wakatadza pane zvechitenderano chokutanga, waya wakadanwa wagopiwa chipikirwa chenhaka isingaperi. Nokuti paya pane tsamba yenhaka panofanira kuwawo norufu rwowakainyora. Nokuti tsamba yenhaka inozova nesimba munhu afa, nekuti hatingowi nesimba kana wakainyora achiri mupenyu. Ndiyo mhosva chitenderano chokutanga chisinawo kuwambwa pasina ropa. Nokuti mitemo yose yakati yataurirwa vanhu vose naMozisi sezvinoreva murayiro, iye akatora ropa remhuru nerembudzi pamwe chete nemvura nemakushe matsvuku nehisopi akasasa bhuku chairo navanhu vose achiti, iri ropa rechitandarano chamakarayirwa naMwari. Uyezve tabhinakeri nemidziyo yose yokushanda nayo wakazvisasa saizvozvo neropa. Nazvino tingatoti hedu zvinhu zvose pamurayiro zvinonatswa neropa, uye kana kusina ropa rinodeurwa, hakuna ruregerero kwete. Chibayiro chaKristu ndicho chibayiro chakapinda kunaka. Naizvozvo mifananidzo yezviri kudenga yakanga ichifanira kunatswa nezvibayiro izvi. Asi zvinhu zvokudenga chaizvo zvakanga zvichifanira kunatswa nezvibayiro zvinokunde zvizvi kunaka. Nokuti Kristu haana kupinda munzvimbo tsvene yakaitwa namaoko, inova ndiyo inofananidzira yechokwadi kwete. Asi akapinda mudenga chaimo kuti azviratidze iye zvino pamberi paMwari nokuda kwedu. Uyezve haana kupinda kuti azviite chibayiro kazhinji, sezvinoita mupristi mukuru. Anopinda munzvimbo tsvene gore rimwe nerimwe aine ropa risati riri rake pachake. Nokuti dai zvakanga zvakadaro, angadai akatambura kazhinji kubva pakuwambwa kwenyika. Asi zvino wakaonekwa kamwe chete pakupedzisira kwenguva kuti abvise zvitadzo nokuzvibayira kwaakaita. Uye wanhu zvawakatemerwa kuti wafe kamwe chete, kutongwa kuchizotevera. Saizvozvo Kristu wakaitwa chibayiro kamwe chete kuti atakure zvitadzo zvavanhu vazhinji, agozoonekwa kwechipiri nawaya vanomurindirira pasina zvokutadza kuti avaponese.
VaHebheru chitsauko chegumi. Chibayiro chaKristu chinokunda zvibayiro zvavaIsraeri. Nokuti murayiro zvauno mumvuri wezvinhu zvakanaka zvaizouya usati uri mufananidzo chaiwo wezvinhu izvozvo, saka haungatongogoni kukwanisa vaya vanoswedera gore rimwe nerimwe nezvibayiro izvozvo zvavanoramba vachibayira Mwari. Dai zvakanga zvakadaro, zvingadai zvisina kupera kubayirwa here? Nokuti vaya vanonamata dai vakanga vanatswa kamwe chete, vangadai vasina kuzeuchidzwazve zvitadzo zvavo. Asi vanotiyeuchidzwa zvitadzo zvavo gore rimwe nerimwe nezvibayiro izvozvi, nokuti ropa renzombe nerembudzi haritongogoni kubvisa zvitadzo. Saka panyika wakasvika achiti, makaramba chibayiro nechipo, asi makandigadzirira muviri. Hamuna kufarira zvibayiro zvinopiswa nezvibayiro zvezvitadzo kwete. Ndokubva ndoti, onai ndauya kuti ndizoita kuda kwenyu imi Mwari. Ndizvo zvakanyorwa pamusoro pangu mubhuku rakapetwa. Zvino pamusoro apa anoti, zvibayiro nezvipo nezvibayiro zvinopiswa nezvibayiro zvezvitadzo hamuna kuzvida kunyangwe kuzvifarira kwete, asi zvinovigirwa Mwari sezvinoreva murayiro. Ndokubva oti, onai ndauya kuzoita kuda kwenyu. Anobvisa chokutanga kuti agomisa chechipiri. Nokuda ikoku takaitwa vatsvene nechibayiro chomuviri waJesu Kristu chakaitwa kamwe chete. Zvino mupristi mumwe nomumwe anomira zuva rimwe nerimwe achishanda nokubayira zvibayiro izvozvo kazhinji zvisingambogoni kubvisa zvitadzo kwete. Asi iye wakabayira chibayiro chimwe chete pamusoro pezvitadzo. Ndokundogara kurudyi rwaMwari narini narini, achimirira kubva panguva iyoyo kudzamarara vavengi vake vazoitwa chitsiko chetsoka dzake. Nokuti wakakwanisa narini narini nechibayiro chimwe chete vaya vanoitwa vatsvene. Uyezve Mweya Mutsvene unotipupurirawo, nokuti shure kwokutaura achiti, ichi ndicho chitenderano chandichaita navo shure kwamazuva iwayo, ndizvo zvinotaura Ishe. Ndichaisa murayiro wangu pamwoyo yavo nokuinyora papfungwa dzavo. Ndokuzoti, zvitadzo zvavo nokudarika kwavo handichazvirangarirezve. Zvino kana zvinhu izvi zvaregererwa, zvitadzo hazvichabayirwi kwete. Kukurudzira nokunyevera. Naizvozvo hama dzangu, zvatinokushinga kupinda munzvimbo tsvene neropa raJesu nenzira itsva mhenyu yaakativambira iye napachidzitiro chomutemberi ndiyo nyama yake. Uye zvatino mupristi mukuru anochengeta imba yaMwari, ngatiswedere nemwoyo wechokwadi nokutenda kwakasimba. Mwoyo yedu yakasaswa kuti inatswe pahana yakaipa, nemiviri yedu yakashambidzwa nemvura yakanaka. Ngatichengete kwazvo kupupura kwetariro yedu, kuti tirege kuzununguka, nekuti uya wakatipikira wakatendeka. Uye ngatirangarirane pachedu, tichimutsana mwoyo kuti tive norudo, nokuita mabasa akanaka. Tisagara kuenda kwatinoungana pamwe chete, sezvinosiita vamwe, asi ngatidzorane zvikuru zvamunoona kuti zuva rotosvika. Kutadza nohoni. Nokuti kana tichitadza nehoni, tambogamuchira ruzivo rwechokwadi, hakuchina chibayiro chezvitadzo chasara zvebodo, asi kungomirira kutongwa tichitya nomoto unotyisa uchapedza vavengi. Kana munhu akaramba murayiro waMozisi, anofa asinganzwirwi tsitsi kana paine zvapupu zviviri kana zvitatu. Ko munhu wakatsika mwanakomana waMwari norutsoka, akati ropa rechitenderano raakaitwa mutsvene naro hachizi chinhu chitsvene, akazvidza mweya wenyasha, ko munoti anganzi anofanirwa neshamu yakanyanya kukura zvakadii? Nokuti tinomuziva uya wakati, kutsiva ndokwangu, ndini ndichadzosera zvakafanira, uyezve Ishe achatonga mhosva dzavanhu vake. Zvinotyisa kuwira mumaoko aMwari mupenyu. Kutsungirira kurege kupera. Asi rangarirai mazuva okutanga amakavhenekerwa mukatsunga pakurwa kukuru kwokutambudzika, pamwe muchibuditsirwa pachena kuti muzvidzwe nekutambudzwa, pamwezve muchikumbana navaya vakanga vaitirwa izvozvo, nekuti vaya vakanga vakasungwa makavanzwira tsitsi. Mukabvuma henyu norufaro kuti nhumbi dzenyu dzipambwe, muchiziva kuti imi pachenyu mune fuma yakapinda kunaka inoramba iripo. Naizvozvo regai henyu kurasa kushinga kwenyu kuno mubayiro mukuru. Nokuti kutsungirira ndicho chinodikanwa pamuri, kuti kana muchinge maita kuda kwaMwari mugopiwa chipikirwa. Nokuti kwangosara chinguva chiduku-duku. Uya anouya achauya asinganonoki. Zvino munhu wangu wakarurama achararama nokutenda. Asi kana achiteta nokutya, mwoyo wangu haungamufariri. Zvino isu hatizi vaya vokuteta kuti tiparadzwe, kwete, asi tiri vaya vokutenda kuti tiponeswe mweya. VaHebheru chitsauko chegumi nechimwe. Mare dzokutenda. Zvino kutenda ndirwo rusimbiso rezvinhu zvatine tariro yazvo, nechiratidzo chezvinhu zvatisingaoni. Nokuti nokutenda uku vanhu vakare vakapupurirwa zvakanaka. Nokutenda tinonzwisisa kuti nyika dzakarongedzerwa nezwi raMwari. Naizvozvo zvinhu zvinoonekwa hazvina kubva pazvinhu zvinoonekwa, kwete. Nokutenda Abheri wakavigira Mwari chibayiro chakakunda chaKaini kunaka. Akapupurirwa nacho kuti wakanga akarurama, Mwari achipupura pamusoro pezvipo zvake. Zvino nokutenda ikoku anongositaura nazvino kunyangwe akafa hake. Nokutenda Enoki wakatorwa kuti arege kuona rufu, akasazowanikwa nokuti Mwari wakanga amutora. Nokuti asati atorwa wakapupurirwa kuti wakanga achifadza Mwari. Zvino kana kutenda pasina hazvibviri kumufadza bodo. Nokuti uya anouya kuna Mwari anofanira kutenda kuti iye ariko, uye kuti anopa vaya vanomutsvaka mubayiro wavo. Nokutenda Noa wakati anyeverwa pamusoro pezvinhu zvakanga zvichigere kuonekwa, wakagadzira areka achitya Mwari kuti aponese mhuri yake, akapanyika mhosva nazvo. Ndokubva agariswa nhaka yokururama kunowirirana nokutenda. Nokutenda Abrahama wakati adanwa ndokuteerera, akaenda kunzvimbo yaakanzi achapiwa kuti ive nhaka yake, akabva aenda asingazivi kwaanoenda. Nokutenda wakandogara achingova mutorwa munyika yechipikirwa, so munyika isiri yake, akagara mumatende pamwe chete navana Isaka naJakobho, vakanga vari vadyi venhaka yechipikirwa ichocho pamwe chete naye. Nokuti wakanga achitarira guta rine nheyo, Mwari ari iye mhizha nomuvaki waro. Nokutenda naiye Sara wakapiwawo simba rokuva napamuviri kunyange akanga atochembera. Nokuti wakati uya wakamupikira wakanga akatendeka. Saka pamunhu mumwe chete wakanga wakatofa zvake pakabva vana vakaita senyeredzi dzekudenga kuwanda, uye sejecha riri pamahombekombe egungwa risingaverengwi. Ivava vose vakafa vachitenda, vasina kupiwa zvipikirwa. Asi vakazviona zviri kure, vakazvikwazisa. Vakatenda kuti vanongova vatorwa navafambi panyika. Nokuti vanhu vanotaura kudai, vanoratidza kuti vanototsvaka nyika yavo chaiyo. Zvinodai vaigara vachingofunga kuya kwavakabva, vangadai vakawana nguva yekudzokerako. Asi zvino vanoshuwa kumwe kwakapinda kunaka iko kudenga. Saka Mwari haana nyadzi pamusoro pavo kuti anzi Mwari wavo kwete, nokuti wakavagadzirira guta. Nokutenda Abrahama wakabayira Isaka zviya zvaakaedzwa, iye uya wakanga agamuchira zvipikirwa, wakabayira mwana wake wakaberekwa achingova mumwe oga, akanzi rudzi rwako ruchatumidzwa zita muna Isaka, nokuti wakati Mwari anogona kumutsa vanhu kunyangwe kuvakafa. Ndikoko kwaakamudzoserwa kana tichiita zvokufananidzira. Nokutenda Isaka wakakomborera Jakobho naEsau kunyangwe pamusoro pezvinozouya. Nokutenda Jakobho pakufa kwake wakakomborera mwanakomana mumwe nomumwe waJosefa, akanamata akatsamira pamusoro pomudonzo wake. Nokutenda Josefa ofa wakataura zvekutama kwavana veIsraeri, akavarayira pamusoro pamafupa ake. Nokutenda Mozisi aberekwa wakawanzwa navabereki vake mwedzi mitatu, nokuti vakaona kuti wakanga ari mwana wakanaka, vakasatya murayiro wamambo. Nokutenda Mozisi akura wakaramba kunzi mwanakomana womukunda waFarao, akati zviri nani kuitirwa zvakaipa pamwe chete navanhu vaMwari pakufarira zvitadzo kwenguva duku. Akati kuzvidzwa kwaKristu ifuma huru kukunda fuma yeIjipiti, nokuti wakanga akatarira zvokundopiwa mubayiro. Nokutenda wakabva Ijipiti asingatyi kutsamwa kwamambo, nokuti wakatsungirira mwene sowakanga achiona uya asingaonekwi. Nokutenda wakavamba Pasika pamwe chete nekusasa ropa kuti muurai agorega kutadzira matangwe avo. Nokutenda vakaambuka gungwa dzvuku mwene sapanyika yakaoma. VaIjipiti vakati vachiedza izvozvo vakabitirirwa. Nokutenda masvingo eJeriko akawira pasi apoteredzwa mazuva manomwe. Nokutenda Rahabhi chifeve haana kufa pamwe chete navasina kuteerera, nokuti wakanga agamuchira vasori norugare. Ko, ndingagotaurireiko zvimwezve? Nokuti ndingapererwe nenguva kana ndikataura nezvaana Gidioni naBaraki naSamsoni naJefta naDhavhidhi naSamueri navaprofita. Ivava vakakunda ushe nokutenda kwavo, vakaita zvakarurama, vakapiwa zvipikirwa, vakafumbira miromo yeshumba, vakadzima simba romoto, vakatiza mapakatwa anopinza, vakawana simba pautera, vakabva vasimba pakurwa, vakadzinga hondo dzamamwe marudzi, vakadzi vakadzoserwa vakafa vavo vamutswa. Asi vamwe vakapurwa vakaramba kusunungurwa kuti vagowana kumuka pavakafa kwakapinda kunaka. Vamwezve vakaedzwa vachidadirwa nokurohwa kwazvo, uyezve vachisungwa nokuiswa mujeri, vakatakwa namabwe, vakaedzwa, vakaita zvokuchekwa nesaha, vakaurawa nebakatwa, vakabva vafamba vakafuka matewe amakwai nenguo dzembudzi, vachishayiwa nokutambudzika, vachiitirwa zvakaipa. Nyika haizati yakafanirwa navanhu iva vakwete. Vakadzungaira mumarenje nomumakomo nomumapako nomumakomba enyika. Zvino vanhu ava vose kunyangwe vakapupurirwa nokutenda kwavo havana kupiwa zvipikirwa, nokuti Mwari wakanga atigadzirira chimwe chinhu chakapinda kunaka kuti ivo vagorega kukwaniswa kunze kwedu. VaHebheru chitsauko chegumi nembiri. Jesu ndiye muvambi nomukwanisi wokutenda. Naizvozvo nesuo zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakura rikadai, ngatibvise zvose zvinotiremera nezvitadzo zvisingatani kutipinganidza, tigomhanya nokutsungirira nhangemutange yatakaisirwa mberi kwedu. Tichitarira kuna Jesu, iye muvambi nemukwanisi wokutenda kwedu. Wakatsunga pamuchinjikwa nokuda kwerufaro rwakanga rwakaiswa mberi kwake. Akashora kunyadza kwavo. Akandogara kurudyi rwechigaro choushe chamwari. Zvino chirangarirai iyeyu wakatsunga pakukakavara kwakadai kwavatadzi kuti mugorega kuneta nokupera simba pamweya yenyu. Kuranga kune basa rei. Muchigere kurwa kusvikira ropa richibuda pakurwa kwamunoita nezvakaipa. Uye matokanganwa kurayira kuya kunotaura kwamuri sokurayirwa kunoitwa vanakomana kunoti. Mwanakomana wangu, usadukupadza kuranga kwashe. Usapera moyo kana uchirayirwa naye. Nokuti Ishe anoranga uya waanoda. Achirova zvikuru mwanakomana mumwe nomumwe waanogamuchira. Tsungai henyu mwoyo kuti murangwe. Mwari anobata nemi sezvaanoita navanakomana. Nokuti kunogova nomwanakomana upiko asingarangwi nababa vake. Zvino kana musingarangwi sezvinoitwa vanhu vose muri vana vakanungwa. Hamuzi vanakomana chaivo. Uyezve isu taiva namadzibaba edu okwenyama vaitiranga tichivakudza. Ko, hatinganyanye kuzviisa pasi pababa wemweya tikararama here? Nekuti ivo vakatiranga mazuva mashoma sokufunga kwavakaita, asi iye anotiranga kuti tibatsirwe tigopiwa utsvene hwake. Zvino kuranga kwose kunoita sokusingafadzi nenguva yakuchaitwa, asi kunosuwisa. Pashure kunozovigira vaya vakadzidziswa nako zvibereko zvorugare, zviri zvibereko zvekururama. Saka simudzaizve maoko akarembera pasi namabvi anoshayiwa simba. Ibvai magadzirira tsoka dzenyu nzira dzakarurama, kuti chiya chinokamina chirege kushodoka, asi kuti chiporeswe. Kurayirwa. Tsvakai rugare navanhu vose noutsvene husina munhu angaone Ishe kunze kwawo. Muchenjere kuti kurege kuva nemunhu anodzokera shure panyasha dzamwari, kuti mudzi wokuvava urege kumuka ukakuitirai zvakaipa, vazhinji vachibva vasvibiswa nawo. Kusava nemhombwe kana naanoramba Mwari. Sezvakanga zvakaita Isau, wakatengesa udangwe hwake nokudya kumwe chete. Nokuti munoziva henyu kuti achizoda pashure kugara naka yokukomborerwa wakarambwa. Nokuti wakashayiwa nguva yokupinduka kunyangwe akaitsvaka kwazvo nemisodzi. Vatendi havachasviki pagomo reSinai, asi paZioni rokudenga. Nokuti hamana kusvika pedyo negomo rinobatwa namaoko, kana rinopfuta mwoto, kana kurima nyange kune zvakasviba nokumututu mukuru, nyangwe kukurira kwehwamanda nokuizwi rinotaura kwete. Vaya vakarinzwa vakabva vakumbira kuti varege kuzotaurirwazve rimwe shoko, nokuti vanga vasingagone kutakura zviya zvavakanga varayirwa, zvokuti kunyangwe mhuka ikagunzva gomo inozotakwa namabwe. Zvino zviya zvakaonekwa zvakanga zvichityisa kwazvo, zvokuti Mozisi wakabva oti, ndinotya kwazvo nokubvunda. Asi imi makaswedera kugomo reZioni nokuguta ramwari muupenyu, iro Jerusarema riri kudenga, nekumazana namazana avatumwa vasingaverengeki, nokuungano huru nokuchechi yamatangwe akanyorwa mazita kudenga, nokuna Mwari mutongi wavose, nokumweya yavakarurama vakakwaniswa, nokuna Jesu murevereri wechitenderano chitsva, nokuropa rakasaswa rinotaura zvinhu zvakanaka kukunda raAbheri. Chenjerai kuti murege kuramba uya anotaura, nokuti kana vaya vakamuramba zviya zvaakavarayira panyika vasina kupukunyuka, ndoda isu kana tikafurutira iyeyo wokudenga. Izwi rake rakazunungusa nyika panguva iyoyo. Asi panguva ino iyi wakaita zvokupikira achiti, handichazozungunusi kamwe chete nyika yoga kwete, asi nedengawo. Zvino shoko iri rokuti kamwe chete rinotiratidza kubviswa kwezvinozununguka sezvinhu zvakasikwa, kuti zviya zvisingazununguki zvigogara. Saka, zvatinopiwa ushe usingazununguki, ngative nekuunga, kuti tigoshandira Mwari nako, nenzira inomufadza pamwe chete, nokukudza nokutya. Nokuti Mwari wedu, moto unoparadza. VaHebheru, chitsauko chegumi nenhatu. Mashoko okupedzisira okurayira. Rudo rwehama nehama ngarugare. Musakanganwa kuitira vayenu rudo, nokuti nenzira iyi vamwe vakagarisa vatumwa mudzimba dzavo vasingazivi. Fungai vakasungwa mwene semakasungwa pamwe chete navo. Fungai vaya vanoitirwa zvakaipa mwene somuri mumuviri yavowo. Kuwanana ngakukudzwe navanhu vose. Nenhoo ngairege kuva nechakaipa nokuti Mwari anozotonga mhombwe navanofeva. Musakarira mari pamuraramiro wenyu. Tendai nezvamuinazvo. Nekuti iye pachake wakati, handingatongo kurasi kana kukusiya kwete. Saka tinoshinga tichiti, Ishe ndiye mubatsiri wangu, handingatyibodo. Munhu angandiiteiko? Rangarirai vatungamiriri venyu vaikuparidzirai shoko raMwari. Cherechedzai mugumo womufambiro wavo. Mugotevera kutenda kwavo. Jesu Kristo anogara akangodaro zuro nanhasi kusvikira kusingaperi. Musatsauswa nedzidziso dzamarudzi namarudzi dzisingazikanwi. Nekuti zvakanaka kuti mwoyo usimbiswe nenyasha. Urege kusimbiswa nezvokudya zvisina chazvakabatsira vaya vakafamba netsika yazvo. Isu tine aritari isingatenderwi kudyiwa zvinobva pairi navaya vanoshanda zvetabhenekari. Nokuti zvituna zvezvipfuwo zvakatakurirwa ropa razvo munzvimbo tsvene nomupristi mukuru nokuda kwezvitadzo zvinopiswa kunze kwemisasa. Saka naiye Jesuwo wakatambudzika kunze kwesuwo kuti vanhu avaite vatsvene neropa rake. Naizvozvo ngatiende kwaari kunze kwemisasa tichitakura kunyadziswa kwake. Nokuti pano apa hatina guta rinogara kwete, asi tinotsvaka richazovapo. Naizvozvo ngatirambe tichivigira Mwari naye chibayiro chokumurumbidza chinova ndicho chibereko chemiromo inopupura zita rake. Asi regai kukanganwa zvokuita zvakanaka nezvokugovana zvamunenge munazvo, nokuti Mwari anofarira zvibayiro zvakadai. Ibvai materera vatungamiriri venyu muzviise pasi pavo, nokuti ivo vanorinda mweya yenyu savanhu vanozobvunzwa pamusoro penyu kuti vagoita izvozvo norufaro vasingazviiti nokusuwa, nekuti izvozvo hazvizokubatsirii chinhu kwete. Mashoko okuonekana. Mutinyengetererewo, nokuti tinoziva kwazvo kuti tine hana yakanaka. Zvatinoda kuita mugariro wakanaka pazvinhu zvose. Ndinonyanyo kumbira kwamuri kuti muite zvinhu izvi kuti ndigokurumbidza kudzoserwa kwamuri. Zvino Mwari worugare wakadzosa mufudzi mukuru wamakwai kuvakafa, iye Ishe wedu Jesu Kristu neropa rechitendrano chisingaperi, ngaakukwanisei pazvinhu zvose zvakanaka kuti muite kuda kwake, iye achiita mukati medu zviya zvinofadza pamberi pake naJesu Kristu. Ngaave nokubwinya kusvikira kusingaperi-peri. Amen. Zvino ndinokukumbirai kwazvo, hama dzangu, kuti mutende henyu shoko rokurayirwa kwamunoitwa, nokuti ndakakunyorerai mashoko mashoma zvavo. Zivai kuti hama yedu Timotia wakasunungurwa. Kana achinge akurumidza kusvika, ndinozokuonai tava tose. Ndionerei vatungamiriri venyu vose navatsvene vose vekuItaria vanokukwazisai. Nyasha ngadzive nemi mose. Amen.